manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 21 2019 makateerera ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende votarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari unokwira zvasiya veruzhinji vachichema-chema. Zvikoro zvinovhurwa kumatunhu akarohwa nedutu mupengo recyclone Idai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo ina dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa nezuro manheru dzichibva kumusangano wemasangano akazvimirira wakaitirwa kuMaldives dzapomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Vasungwa ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzi, idzo dzinoti vatatenda mombe yarara vanoshanda nesangano reCitizens Manifesto, va George Makoni vesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe, vanyasha Frank Mpahlo, vesangano reTransparency International Zimbabwe, pamwe nemutungamiri wesangano reCommunity Tolerance and Development Trust, COTRAD, vagamuchirai mukura, vakasungwa nezuro manheru panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport pavakamhara vachibva kuPrague guta guru reMaldives kumusangano wemasangano anoshanda akazvimirira mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vasungwa ava vakachengetwa mutirongo pakamba yeHarare Central vakatinzwe zvakawanda kumunyori mubazi rezvokuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo pataenda pamhepo rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 vari pakamba iyi manheru ano kuti vasungwa ava vapomerwa mhosva yekuronga zvokupidigura hurumende yava Mnangagwa pamwe nekukurudzira veruzhinji munyika kuti vaite zvemhirizhonga vachigunun'una nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi Vabhamu vati mhosva iri kupomerwa vasungwa ava inonzi yakaparwa vari kuPrague kwakare kwavakanga vachipinda musangano uyu uye vati vasungwa ava vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro rinotungamira masangano mazhinji anoshanda akazvimirira muZimbabwe vatavani mwoyo vashora kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu vana ava
tinoda kuti taure zvisina kutsenga mukanwa nekusoropodza kusungwa kwaitwa vanomirira kodzero dzevanhu akusungwa kwarume ava vari kupomerwa mhosva yekuti vakadzidziswa kubvisa hurumende nechisimba kunze kwenyika vakasungwa vachidzika panhandare yendege Robert Mugabe International. Tinotsoropodza zvikuru sakusungwa kwavo nekuti kunotaridza kuti hurumende inenge iri kugara yakabatira hana mumaoko nekuda kwemaomero ezvinhu munyika. Saka yakutaridza usimba hwayo kutonga neusimba pakunge ichibata nekumbunyikidza vanosimudzira kodzero dzevanhu. Izvi tinozviona nekuti hakasike kutanga nguva yapfuura vakadaro zvakare vakasunga anova chairperson wedu vaRashid Mahia vachivapomera zvakare mhosva iyoyi.
Vana ava Vasungwa zvitevera mashoko akaburitswa nebepa naure Herald anoti vemasangano anoshanda akazvimirira ava vari kushanda pamwe chete neMDC yava Nelson Chamisa mukuronga zvekupidigura hurumende, asi MDC yakaramba mashoko akaburitswa neHerald aya. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapasisina musiyano pakati pehurumende yavamunangagwa neyavaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakatsiviwa navamunangagwa muna mbudzi 2017 pakapindira mauto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Inyaya yakagara ichiitwa even munguva yavamugabe inyaya yekudzvanyirira vanhu vanenge vachipikisana nehurumende. Iyi hurumende iri kutonga zvashayisa mufaro kana nenhunzi chaidzo, zvashayisa mufaro munhu wese muno muZimbabwe. Vari kutonga nemunondo, asi vanononera vamwe vanhu kuti vari kuda kuvapandukira. Vari ivo vari kutadza kugadzirisa nyaya. Isusu veMDC tinoita zvinhu zvedu pajekerere. Hatina kana munhu watati tauraya kubva 20 years tatakagadzirwa. Ivo kubva mazuva mashomanene avapinda kwatofa vanhu vanodarika kuma 20 uko. Kwatambura vanhu veruzhinji, mabasa apera, vanhu voshaya zvokuita. Saka uyo vanongonungidza wese wese huroi, vachisiya ivo vakamira pachena vachingoita zvavari kuita izvi. Ngazvichimira ngazviregwe, vanhu vaneta havachada vatadza kutonga.
Zvichakadai vabhamo vati vari kutarisira kuti vasungwa ava vamiswe pamberi pedare mangwana, apo vakatarisirwa kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Veruzhinji vari kuchema-chema zvikuru nekukwidzwa kwaitwa mitengo yemafuta edzimotokari, vachiti izvi zvichaita kuti mitengo yezvinhu zvose iwedzerwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinoona nezvemakambani anoita zvemafuta nemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rabudisa mitengo mitsva yemafuta edzimotokari. Peturu yakwira nezvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana ichibva pamadhora matatu nemasendi makumi mana nerimwe parita kusvika pamadhora mana nemasendi makumi mapfumbamwe nemanomwe iri mari yemaRTGS. Vakafanobata chigaro chemukuru weZera vaEddington Mazambani vati vanotengesa mafuta vanogona kutengesa nemutengo uri pasi pewatarwa nesangano ravo. Kukwira kwemitengo yemafuta kuri kuitika mushure mekunge bhanga guru renyika rabvisa mari yanga ichitsigirwa nehurumende kuitira kuti mafuta aya asakwire zvakanyanya. Izvi zvinoreva kuti vanotenga mafuta vachange votsvaga mari yekunze kumabhanga kwete kumirira kuiwana kubhanga guru renyika. Vachitaura neStudio 7 vaThomas Pazvakavambwa vati kukwira kwemafuta kunoita kuti zvinhu zvese zvikwire munyika.
Zvinenge zvava kutoreva izvo kuti mapraisi ese akukwira because fuel kando panotangira ndopanotangira zvinhu zvese. Kuti tifambe tiende kudzimba dzedu kombi inenge yakwira futi. Kwira kwaita fiwo kwakuita kuti zviwedzere kuoma munyika.
Asi mutori wenhau Tawanda Karombo audza Studio 7 kuti vanhu vanga vajairira kutengeserwa zvakachipa nehurumende ichibhadhara. Karombo ati kunyange hazvo zvichirwadza, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine mafuta nemutengo wepasi kana mari ikaiswa kumadhora ekuAmerica.
Mafuta dzemotokari akwira mutengo asi ini ndinofunga kuti tiri vanhu vanga vajaira kuti hurumende inopota ichiti sira yavanoti subsidy kureva kuti zvoni pamari yatinotenga mafuta edzimotokari hurumende inenge ichiisa yakati wandei yacho, isusu yatinenge tichibhadhara inenge iri mari shoma. Tikatarisa mutengo wemafuta kune dzimwe nyika dzakatikomberedza dzinosanganisa vana South Africa, vana Zambia, vana Mozambique, mafuta edzimotokari kana iri petrol inoita iyo around $0.15 in US dollar terms. Yemunomo yacho ya irikunzi ya kwira iyi tikada kuiisa kuma US dollar cents tinoona iri chiri pasi pe 1 US dollar tishandisa kunyangomusika mutema wachona. Saka zvinhu zvekuti tanga tajaira zvekuti hurumende inotibatsira kutenga mafuta, asi iko zvino izvi ndiri kuona kuti vamutulinube finance minister vaita kuti tichitenga nemari chaiyo chaiyo kana kuti iri padhuze nechaiyo chaiyo.
Vayepi momaziba, avo vanotengesa mafuta, vaudza Studio 7 kuti kukwira kwemitengo kunoita kuti vakwanise kutenga mafuta vega, sezvo vasisapiwi mari nehurumende.
Izvi zvaitwa nehurumende, tinotarisira kuti zvichatiyamura pakushanda kwedu nekuti fuel yacho tatisakwanisa kuitenga ende ivo vanga vachisubsidize but vanga vasingakwanisa kubudisa foreign currency yacho inoenderana nezvavanga vachinepractice yavanga vanayo yekusubsidize iyo. Saka tinongotarisirawo kuti zvavasunungura mashandiro edu zvichatibetserawo kuti fuel inge ichiwanikwa isiwo tinge tichikwanisa kuita bhizimisi racho.
Kukwira kwemitengo yemafuta iyi kwakonzerwawo kukwira kwemari dzekufambisa kuenda kumusha wechitungwiza kuwadzana nemimwe misha inogara vazhinji kwava pamadhora mana kubva pamadhora maviri nemakumi mashanu emasendi iri mari yemaRTGS. Mafuta ari kugara achinetsa kuwana munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yekunze iyo inodiwa kutenga mafuta kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vekuchimanimani vanoti vari kufadzwa nekukwanisa kwakaitwa navavo kuvhura zvikoro mushure mekunge zvaparadzwa nemafashamu eduti mupengo recyclone Idai. Mumwe mugari wekuchimanimani East uye vari kanzura weward 23 vaJoe Dumakwezu vanoti kunyange hazvo midhuri yezvimwe zvikoro isati yavakwa, vana vari kudzidzira mumatende avakapiwa nemamasangano ari kubatsira kuputsiridza zvikoro zvakaparadzwa nemvura iyi. Izvi asi vanotiwo dambudziko ravachiri kutarisana naro ndere pekugara pevarairidzi sezvo dzimba zhinji dzakaparadzwa nemvura dzisati dzavakwa patsva uye mimwe migwagwa isati yanyatsovhurwa zvakakwana. Zvikoro zvave nemasvondo maviri zvavhurwa uye hurumende yakazivisa kuti zvikoro zvose zvaizovhurwa uye zvisapindike zvaizoendeswa kune zvimwe uye vana vaizoendeswa kune zvimwe zvikoro kana zvikoro zvavo zvakaparadzwa zvachose. Vadhumakwezu vanotiwo kunyange hazvo rubatsiro ruri kupiwa vanhu rwadzikira, vamwe vachiri kubatsirwa nematende ekuti vawane pekugara mwedzi miviri dambudziko iri rawira vagari vemuchimanimani nechipinge. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvikoro zvakavhurwa zvakanaka zviri maringe nekuvhurwa kwezvikoro, zvakavhurwa semavhurirwe zvinofanira kuita. Endi pakuvakwa kwezvikoro zvizhinji zvacho hazvisati zvapera hazvo kuvakwa nekuti marinovation chaiyo chaiyo pamaclassrooms hatina chitakaona. Pamutangwa sekendari ndo pakaitwa matende ekuti vanhu vafundire, asi zvanga zvakafa ipapo hapana kana chinhuani chendakaona chakagadzirisika. Maroads aathro asi panyabamba kuenda padzingira hapasati paconnectica, handizivi kuti mainjinia ari kupaona sei. Anhu ari kutendera nekwakurwa isimba kudai kuenda uko kana kuenda nekujopa, saka zviri kunetsa vanhu mafambiro.
Ko dzimbawo dzevarairidzi, varairidzi vakakwanisa here kudzoka kumabasa?
Varairidzi vakakwanisa kudzoka kumabasa asi dzakafa dzacho vanondoshandisa dzakadaro nekuti handina kumboona pakanyatsogadzirwa kuti apa pari kugadzirwa imba yematicha yakakwanisa kuti vagare zviri sefi, vanogara vachitya.
Ndiani ari kugadzirisa zvivakwa izvi? Vanhuwo vari kubatsira here, masangano ari kubatsira here kana kuti ihurumende?
Hurumende yakangotanga yatora vanhu vakawanda vepublic works, ikatora vanhu vaisvika kuma30 pamaschools apa, asi yakazotsima yaakutosara navanhu vasingasviki 10. Vamwe vacho vaakuchingokonzeretera nematoilet chete. Vazhinji vacho vakatogara kudzimba asi havana nechavakaona ipublic works.
Saka vanhu vangu vachibhadharwa here pabasa iri kana kuva kuri kubatsira sevagari?
Vakambopinda vachizi vari kubhadharwa asi pavakamiswa hatina kuona kana kuti vakabhadharwa here kana kuti vakaita sei.
Ko muchiri kutambiriswa chikafu here nehurumende kana nemasangano anobatsira?
Chikafu chiri kuuya pano nepapo asi izvezvino zvazvishoma. Red Cross ndio vakatombonyoresa vanhu vevakapa makadzi manji manji kuti vazoone kuisa chikafu chacho, asi havasati vambopa, vachiri kuda kutotanga. Hatisi kuziva kuti vanouya nacho rini.
Zvii zvamungataurawo kuti dai mabatsirwa nazvo pari nhasi?
Zatinga taura kuti vidaita abatsirwa nazvo ngezvekuti vanototibatsira vacho ngavauyozve nguva ichiripo nekuti kuzouya papaye vamwe vacho vari kutanga kuuya nhasi vachiti vanoda kubatsira vamwe vari kutotsvaka vanhu vasina pekugara after 2 months vachiri kutsvaka vanhu vekupe matende. Zvinorwadza ngekuti munonga makuuya kufungisa futi munhu uya uye wakanga atombokanganwa nezvazvo kuti haana pekugara. Saka vari kuda kutibatsira vacho ngavakasirewo nguva yacho iyoyo ichinga zvichidiwa votipawo vasaiya vachiserekita kuti toda vanhu 25 ivo kumuine anhu 100 anoda rubatsiro.
Asi kava Dhuma Kwezu, vazhinji vari kubatsira vari kutopemhawo, saka kupemha kunovatorerawo nguva. Hamuone here kuti zvinokwanisa kunge zvichinonotsa kuwana rubatsiro kwenyu?
Rubatsiro rinoda nguva iripo rinonga riri rweemergency. Hatingatarisiri kuti paemergency paya nguva yeemergency yapera munhu oyo ane rubatsiro rweemergency.
Avo vanga vari vaJoe Dhuma Kwezu, mugari wekuchimanimani East uye vari kanzura weward 23 wekwamutsvangwa, vanga vari parunhare vari kuchimanimani kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeMalawi vaPeter Mutharika vari kupinda musarudzo yekuti vawane imwe temu yekutonga apo vanhu vemunyika iyi vari kuvhota nhasi. Vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu nemazana masere ezviuru vari kuvhota musarudzo ichaburitsa pachena kuti vaMutharika avo vave nemakore makumi manomwe nemasere vacharamba vari panyanga here kana kuti kwete. Sarudzo yemutungamiri wenyika iyi ichaburitsawo pachena kana mutedzeri wemutungamiri wenyika vaSaulos Chilima pamwe nevaimbova murairidzi muparidzi vaLazarus Chakwera vachidiwa nevanhu kuti vatungamire nyika iyi zvitevera kubuda pachena kwevaviri ava vachishoropodza uori uhwo vanoti huri kuitika munyika iyi. Vaimbova gweta remuzinda weWhite House muAmerica vaDonald McGahn varamba chikumbiro cheHouse Judiciary Committee chekuti vape umbowo pamberi pekomiti iyi pamusoro pezvavakataura nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump apo pavaironga kuti gweta rakaferefeta kupinda kweRussia musarudzo dzemuAmerica vaRobert Mueller vabviswe pabasa rekuferefeta apo vainge vari pakati pekuita basa ravainge vapiwa iri. VaMcGahn vakarambidzwa nemuzinda weWhite House kupa umbowo kukomiti iyi. Makateerera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Kushaikwa kwemagetsi akakwana munyika kwave kuita kuti veruzhinji mumadhorobha vashandise mhando dzemoto dzisingabvumidzwe dzakaita sehuni sezvo vasingakwanise kushandisa dzimwe mhando dzakaita semagetsi ezuva kana kuti solar power pamwe nemagenereta sezvo petrol nedizeri zviri kushaikwa uye mitengo yazvo yakwira zvakanyanya. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Munguva yapfuura paishayikwa kana kuenda magetsi, vanhu vaishandisa majenereta pamwe nemagetsi ezuva kuonesa, kubikisa kana kuita mamwe mabasa. Asi pari zvino havachakwanisa kuita izvi nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekushandisa mumajenereta. Mumwe mugari wemuHarare vaOswald Gumbo avo vanoshandira kumba kwavo vaudza Studio 7 kuti vave kutadza kuita basa ravo nekuti havana dzimwe mhando dzemoto sezvo dzese dzave kudhura.
Nzwa imwe mukana uripo ndewe solar but kudura kuva kuita ma solar panels iko zvino vaonawo mukana vanhu vanotengesa ma solar panels kuti vaona kuti ndiyo option yavano maZimbabweans vodhurisa saka oshaya kuti option iripo ndeye kungo yangosara ndeye kuti wochingomirira iwo magetsi acho kuti auye.
Amai Elsisivanda vaudza Studio 7 kuti kunze kwemagetsi havana imwe mhando yemoto yavanokwanisa kuwana kunze kwehuni.
Saka magetsi akangoenda zvese zvatomira sesu isi tinosona mishina yedu inoshanda nemagetsi saka tinoona income yedu kubva mukusona imomo kana zvatomira zvinhu zvatofarana. Uye tine mafrizi tatoisa mafriji anotodawo magetsi iwayo miriyo yedu iri kuora. Saka tombozwa kuti toita sei nenyaya yemagetsi aya ari kuti kangasa zvakanyanya stereki.
Vagumbo vanotiwo huni ndicho chinhu chega chasara chavanoshandisa chine mutengo vanokwanisa kubhadhara.
Kozoti zveoda zvekuti uchiti ugadzirire even kudla kwacho kushingosvika kumba unoona kuti hapana wozotsvaka kwakutsvaka huni nokuti ukada kuti ndishandise generator randinoti ndinoshandisa kuwana moto fuel yacho hakuna.
Kana vana vechikoro vanotiwo vave kuvhiringidzika pazvidzidzo zvavo nekuda kwekuenda kwemagetsi. Mudzidzi wepane chimwe chikoro muHarare uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti vave kutadza kuita zvidzidzo zvescience pamwe nekushandisa macomputers.
Pakuverenga manhiyo tiita kutoshandisa makendro fish makendro acho ari kudhura plus kushandisa kendro kunonetsa pakuverenga.
Pakubika, vanhu vanokwanisa kushandisa gas asi mutengo waro wakakwirawo zvakanyanya zvichitevera kukwira kwepeturu nedizeri. Kirogramu imwe yegasi yave kutengwa nemaRTGS dollars manomwe kana kudarika. Mutengo weparafini wakakwirawo zvakanyanya sezvo makoronyera aitenga parafini achisanganisa nedizeri kuti awane mari yakawanda. Asi kunyange hazvo paine dambudziko remagetsi iri, kambani yehurumende inoona nezvekuchengetedzwa kwemiti yeForestry Commission inoti inotarisira kuti pachave nekutemwa kwemiti nekutengeswa kwehuni zviri kunze kwemutemo nekuda kwekushayikwa kwemagetsi. Mutauriri weForestry Commission Violet Makoto ati vachashanda zvakaomarara kuona kuti izvi zviitike.
And as the state authority,
isu sekambani inoona nezvekuchengetedzwa kwemiti tinoti kutema miti vanhu vachitsvaga huni hazvisi pamutemo. Tiri kushishikana kuti dambudziko iri richawedzera nekuda kweload shedding uye zvichatiomera nekuti tinofanira kuwedzera basa rekudzidzisa vanhu kuti zvazvina kunaka uye hazvisi pamutemo. Tichapinda mumigwagwa kuona kuti vanhu havasi kutengesa huni zvisiri pamutemo.
Mutauri wekambani inogaya magetsi yezesa vafulad kwasira vanoti chirongwa chekugova magetsi kana kuti load shedding chiri kuitwa nekuti mvura yave shoma kugwenya remagetsi rekariba. Vanoti vaifanira kuwana 1050 megawatts pazuva kubva kugwenya iri asi pari zvino vari kuwana 350 megawatts chete. Vagwasira vanoti kambani yavo iri kutora mamwe matano kuti vawane magetsi anokwanira nyika uye matano aya anosanganisira kubhadhara chikwereti chemagetsi aya akashandiswa kubva kunyika dzakatikomberedza. Pane mari inodarika mamiriyoni makumi masere emadhora ekuAmerica asati abhadharwa kukambani yekuSouth Africa yeEscom neHCB yekuMozambique. Asi vagwasira vanoti chakakosha pari zvino kushandisa magetsi zvine mwero
nekuti magetsi sekutaura kwandaita pokuti haagoniwo kuchengetedzeka. Saka ini kana ndiri kumba kwangu ndikadzimawo zvandisiri kushandisa panguva iyoyo zvinoita kuti magetsi anga achiwanda kuitira kuti zese igone kubatidzawo vanga vadzimwa, so that kukura kweload shedding kana tati kudzima for instance Mount Pleasant chete kana kuti tachidzima mufacos chete, vanhu vari mufacos vakadzima zvavanoshandisa zvavasingari kudi kushandisa panguva izvozvo togona kutobatidzawo Glenora kana Budiriro.
Panyaya yekuti pane vamwe vari kuchema-chema kuti pane dzimwe nzvimbo dzisiri kudzimwa magetsi, vagwasira vabvuma kuti izvi zvinoitika nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vati semuenzaniso zvipatara, nhandare dzendege, nzvimbo dzine zvigayo zvemvura pamwe nemaborder posts haadzimwe magetsi uye vaya vanogara munzvimbo dzine tambo dzemagetsi dzinoenda kunzvimbo idzi vanowana magetsi nguva dzese. Zesa yakapedzesera kugova magetsi makore mana apfuura. Senzira yekupedza dambudziko remagetsi, hurumende inoti yakapa makambani makumi matatu nemana kuti atange urongwa hwemagetsi anobva kuzuva. Izvo zvichaita kuti vanoshaya vakwanisewo kuwana magetsi aya nyore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yashika nguwa ya kutitimbonzwa zviri kuitika pa social media zvatinopakurwa na Marvelous Mhlanganya huye.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei tanga tiri kutarisa nyaya yemafuta ekufambisa ayo anonzi mutengo wayo uri kungogara uchichinjwa chinjwa nguva dzose izvo zvepakuti vanoshaya vagare vakaomerwa neupenyu. Siri wadi makadi iko tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ini ndoni Josh Madi ndiri kuJoburg.
Ehe, mukoma Josh makadi kuJoburg uko tipewo pfungwa dzenyu.
Nyaya yemafuta iyi yakaoma. Kuti zvakangoitwa kunge overnight kungotaura mafuta akutokwira onza akwira, but maonero angu ndekuti varume ava vasi pachokwadi.
Sei muri kudaro?
Nekuti nezuro ndopatakarodzwa isusu kunzi mukuru mukuru webhanga reReserve Bank akubvisa nyaya ye1:1 paUS dollar nebhondi. Then fuel all along yanga iti around $3.22. Then toudzwa zvekunzi pa Ministry of Information update akuti duty on fuel rakadzikiswa kubva pa 2:30 kuenda pa 92 cents. Saka zvinhu zvese izvozvo hazvisi kuedha up, zviriva zvati pane kunyepa kuri paka kuri ipapo kusabuda pachena kuripo, because tikazotarisa vakati duty rari pa $2.30 iyo fuel yanga ichiita $3.22. Zvinoreva kuti fuel yanga ichilenda neabout 92 cents bond, which is not true. Saka zvinongodawo kuita transparent nekutaura chokwadi. I think that's how we can move forward.
Muri kutaura na Mr. Banda vari kuSouth Africa.
Taurai tinzwe Mr. Banda.
Zvokutanga ndinoda kutanga kukwazisa imi munoita basa rakanaka, tiri nevanhu vese vakateerera vari muchirongwa ichi.
Aiwa, tinokutendai, ndimi munotoita kuti basa racho rifambe, nekuti kana muchititsigira kudai muchiuya pazvirongwa tinobva tanzwa kufara, taura henyu.
Aiwa, zvinotenda. Nyaya yekuZimbabwe ikai. Semaonero angu inini hainyanyo kunetsa zvavo, asi kungoti hurumende yedu yakanyanya kuita maoko akarebesesa. Zvokutoti dai kuri kunzi kungotora zvake munhu wavo zvake kumuendesa pabed bridge apa panopfuura nemacommercial vehicles anova ndo anotakura magoods aya, consolidated goods. Vakamira ipo paipa vachicollecta mari from 1 up to 30 days ka. Mari iyoyo inokwanisa kuraramisa nyika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Michael Hove, ndino koka ya kutimpinde mchirongwa chedu, cheve chidiki che The Connection, nasi Maneru, nasi mchirongwa, tukitarisa mamamiru akaita zvinhu munyaya dzeupfumi, titarisa matambudziko akatarisa na neve chidiki munyika. Kana mchida ukutipa o maondrenyu, pamsoro penyaya tukukurukura, kana ukutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp, pam number zinoti, +1 202 465 0318. Namba zvekare +1 202 465 0318. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro inawo zvakare varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vomiswa pamberi pedare mangwana. Mitengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wokwidzwa zvakanyanya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 21 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sevuke kuseni bekuyona leyana esiyijayeleyo $3 $27 TV. And then petrol we were $3.40 but the other kupula in Lam Tangent and Lambama with Chia about 3 and about 4.
Uzulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha ezimota okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto.
Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa funa ukugengula umbuso ngendlela engekho emthethweni akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga ke letheswe icala ngenxa yalokho.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe izolo ntambama egcekeni le-Robert Gabriel Mugabe International Airport betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. Ukusilela kwamandla kagetsi elizweni sokubamba izakhamizi zemadolobheni ngamandla ukuthi zisebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha epetulo ledizili okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto ezitolo. Izakhamizi zakobulawayo zona zithi zethuswe ngendlela amafutha akhwele ngayo injalo. Zithi amvuke elentengo yayizolo ekuseni kodwa yasikhwela emini. Iningi lethi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kanye lokudla. Uhlangothi olubona ngezamandla omlilo lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwethule umbiko wesilinganiso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. Ipetulo ikhwezwe ngesilinganiso sokungamashumi amane lasithupha ekhulwini i-46% isuka kumadola edlula kancane amathathu. Isiya kumadola pose amahlanu ama-RTGS. Wosaphethe isikhundla somqondisi wezera umnumzana Eddington Mazambane uthi abanini bamagalaji bakhululekile ukuthengisa ngentengo ephansi kulaleyo emenyezelweyo. Ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota kuza ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe selikhuphule enye yemali ebingezelelwa nguhulumende ukuncedisa labo abathenga lokuthengisa amafutha ezimota ukuze intengo yawo ingakhuphulwa kakhulu. Usomabhizimusi wakobulawayo kumsebenzi wokuthwalwa kwempahla labantu umnumzana Matthew Spanda owebhuvesi transport uchasisa ukuthi ubulawayo wamukele njani isaziso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah we-Studio 7.
Iweli iphezuyiwe namhlanje nje kutshaya ko-3 o'clock bona lapho abantu baqale ukumiswa belayinela ifiweli lade abanye bebethela abanye belayinela ifiweli ezodiliva engakadiliva bahle batshelwa labo bathela ifiweli ukuthi hhayi manini sesithinte ama-prize ifiweli sikhwelile. So ifiweli yakhona ekukhwezwa kwayo ipetrol yaku-$5.02 per liter, idiesel yakhwela yaku-$4.94 per liter. Manje hhayi abantu bethuke kakhulu ngoba ngikhuluma nje manje kunje ilanga lithola abantu bethawula zimoto besiye emakhaya bese begcwele imigwaqo yonke ngoba lezi imoto imchova ibizikhuphula ama-prize ingasenelise ukuthwala nge-prize yendala. So abantu bese belayini emalayinini amabhasi la akhontrakthwe nguZopho ngoba amabhasi uZopho wehlisile wathi 50 cents.
Kodwa lintengo ithe ivuka ekuseni ibiphansi yazokhwezwa emini yantambama.
Ithe ivuke ekuseni bekuyiyona liyana esiyijayeleyo ebiyi-$3.27 idizili and then ipetroli $3.40. But yazokhuphula namhlanje ntambama kwisitshaya bo-3 mlanda bo-4.
But imbangela yokukhwezwa kwentengo le.
But imbangela yokukhwezwa kwefiweli balandela amarate akhanye siba khona imali ethengisa ezitaradeni. So yiyo abalandelayo ma besitsho ngoba ezitaradeni lona leli viki eliphelileyo kubonakale kuprinte amabhondi amatsha etshintshwe esitaradeni. But abantu bebengazi ukuthi ngabantu ababuyaphi bona labo bethwele imali entsha. Yiba bakhuphule ama-rates ekutshintshe esitaradeni kuwo siphathelene oba ama-rates kade seku-6 against user. So ama-rate ayikhona manje la aseku-5 ahle kancane kuqathaniswa le-US dollar. So uthethi basebekhuphula ukuthi uthethi balandela leyo ntengo ukuze bakwazi ukuthenga ifiweli masizwa bekhuluma.
Kutsho-ke ukuthi nxa ule-US dollar uyakwanisa ukuthi uthenge $1 iliter.
Nge-US dollar ifiweli ekhona kuyamanje ngikhuluma emagarajini. I-US dollar bathengisa ilitha nge-$1.27 abanye bathi $1.25 per litha.
Ngakho-ke kutsho phela ukuthi yena na le eyama-RTGS le bhondi ichiphile.
Ngendlela ye-rate exchange kuyabe kunjalo kuyabe kukhanya ichiphile. But okusuka kube nzima ebantwini ukuthi i-US dollar kabalayo. Akula muntu ohola i-US dollar. Akula muntu othengisa nge-US dollar. Akhona nje amakhampani athengisa amanye ngama-US dollar. But akusiwo wonke umuntu ole-US dollar. Abantu abaningi balayona le-RTGS.
Wena njengosomabhizimusi owamabhasi lama-truck, ubunzima bani elihlangana labo nxa sokukhwezwe intengo yamafutha ezimoto?
Yena njengosomabhizimisi oku-transport sihlangana lobunzima obukhulu ma uhulumente sekhuphule ezekhweza ifiweli ngalolu hlobo. Ngoba ngendlela osokukhweze ngayo kuyabe kufanele sikhwezele abantu amaprayisi. But abantu kunzima leyo mali ukuthi babe layo ba-afford ukuthi babhadale imali eyabe ifanele siyikhweze ifike kuleyo nani ukuze kuhlangane la maprayisi akhwelileyo.
Abanye njalo ngabathi nxa kukhwezwe intengo yamafutha ezimota kutsho ukuba le ntengo even yesinkwa sibili ingahle iqonye.
Sikukhangelele lokho ukuthi vele isinkwa kusaza singavuka siqonile njengoba manje isinkwa siyi-$3.50. Siyakucabangela ukubana isinkwa singakhwela siya kubo-$4 ne-$4 ele mali. Ngoba isinkwa yonke into ekhona ihamba nge-transport ye-fuel. So ngaleyo ndlela sikukhangelele ukuthi wonke ama-commodity basically kusasa azavuka ekhuphukile kumbe ekhwelile. Ngoba masi yakuthethe siyakubheka siyamangala ukuthi uhulumende uyakhweza ifuel ngendlela ebuhlungu enganakekela abantu bakhe abayibo abakhokhelayo ukuthi uyabethi leyo mali bazoyithatha. Ngoba njengamanje wehlisa amabhasi wathi 50 cents abantu izinto abazithengayo abathengi kugada amabhasi, abantu bathenga ukudla, bathenga into eziningi ezijiyeneyo, abathengi nge-50 cent. So bazodla ukugibela yini amabhasi kumbe ukugada amabhasi, kuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe. Lokho
likhuthazani njengabantu beZimbabwe kuhulumende?
Sikhuthaza ukuthi uhulumende mayebona ukuthi usehlulekile ukukhontrola ibond yakhe kumbe i-RTGS, ayikhiphe afake imali kumbe sibuyele ku-US dollar, imali ezaba stabilized for everything, ezintweni zonke, ukuthi abantu benelise ukuthi bahole i-USA, benelise nokuthenga, ngoba kungaba ne-USA akulazo into ezizavuka zikhwelile nje emahlayana, kuphonga uvuka kukhwezile izinto zonke. Ngoba khona manje abantu asisakwazi ukubhajeta ukuthi ungabhajetani, kuyathi uhlele kusasa uzi-driving isikhwelile, lokhu sokuyimalini. Ina njengabantu abaku-transport kunzima, ngoba sithenga ama-spares siwathenga nge-foreign currency, ngoba kumele siwathenge ngamarandi kumbe ngama-USA. Ama-spares aqakathekile, afunekayo ezimoteni, but nge-bond uthole i-price yangkhona ingathengeki. Njenge-tire angeke ulithenge lapha eZimbabwe nge-bond.
Umnumzana Matthew Spanda ngusomabhizimusi wakobulawayo, ubexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Kusenjalo incwadi kwezenotho zithi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukuthi abezitolo labo bakhuphule intengo yabakuthengisayo. Sixoxe lenye yalezi ncwethi umnumzana Reggie Shoko.
Isiwe lisebenza yonke indawo, so yonke into izakhwela. Although lapho ku-transport kungakhanya ukuthi uhulumende uyenze wehlisa ama-price yamabhasi akhe akazukwe lawo, ngoba yena ngubani kayifuel. Intengo ye-transport ngezindlela uzukwe ngasebenza kuhle, laba balamabhasi okuthwala abantu bazathwala nzima, ngoba intengo kazukwe sithi too much subsidize, ngoba kwezinye indawo ngama-50 cents wena umjova uyi-$2. So kuthi ukuthi kungakhipha umjova kubhizimusi, but okunye lokhu uhulumende kala ngendlela afake ngawo ama-subsidy ngaphandle kokukhipha interest or i-tax ye-$0.05 ku-every liter adeyitholayo.
So kuke kwazanywa lokho kokusubsidiza uzupho lezinye inhlangothi zikahulumende Shoko, kodwa akuzange kusebenze. Kuyini okuza kwenza kusebenze ngalesi sikhathi?
Ama-subsidies vele ngokwawo asonto engasustaina i-economy, engasebenza in the mean esithi ngama-short term, ikuvala isigamba nje okwesikhathi esifitane, kodwa ayisikhathi esifide akusebenzi kakhulu. So esikukhangeleleyo ukuthi sizabona into uhulumende uza kwenza njani in the long run, but kathesi in the short term uyasubsidiza kuze kufikane. Remember leyana le fuel beyisubsidiza nge-1:1, sesehlule kuyisubsidiza yikho seyenze yaba open market, into yakuliberaliza ngesikhiwa i-fuel importation.
Ukukhwela kwentengo yezinto lokhu okuzayo osokuqhuqhisa abantu abaningi Shoko, kuza kutshoni kuZulu weZimbabwe ovele ethwele nzima la kumnotho welizwe lawo oqhubeka utshabalala mihla lamalanga?
Kuthi kubana umuntu nje oZimbabwe uzathwala nzima njalo, ngoba kathesi iy'mulo eziningi zehluleke ukuthenga izinto. So ngale ndlela inflation ngokwayo esibo-75 kathesi iyakhangela ukuthi iyakhwela ngenyanga ezayo, nxa zizikhangela i-month-to-month basket, ngoba ifuyele ezakhwela ngaphandle kube lamanye social security net angaprovida i-government ukuthi avale ukukhwela kwentengo. Kodwa ngaphandle kwalokho, hhayi, sikhangela ukuthi abantu bathwala nzima.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho sixoxela ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Abinhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe ntambama izolo eRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare bevela kwele Maldives namuhla betheswe icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. abane laba babalisa umnumzana Tatenda Mombearara wenhlanganiso ye Citizens Manifesto, uGeorge Makoni wenhlanganiso ye Center for Community Development in Zimbabwe, uNyasha Frank Mphahlo we Transparency International Zimbabwe, kanye lo Gamuchirai Mukura wenhlanganiso ye Community Tolerance and Development Trust. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Pamu utshele iStudio 7 ukuthi abasolwa laba bazalala esitokisini njalo namhla babe sebemiswa emthethwandaba kusasa ekuseni. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Efidlela Ncube.
Ukubotshwa kwabo kwephula ilungelo labo ku-constitution kusisekelo sombuso ngokuba akukho okunye abakwenzayo ngaphandle kokuthi bakhulume, ngaphandle kokuthi bahlangane. Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engekho emthethweni, akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga ke letheswe icala ngenxa yalokho.
Kumbe mhlawumbe uhulumende ngaba elabo ubufakazi Ncube?
Akazabe labo ubufakazi kusuka ngo-1980. Asiso sikhathi sokuqala lesi sokuthi abophe abantu abethese umlando wokuthi bafuna ukudengula uhulumende. Kuso sonke isikhathi nxa kuthiwa kaveza ubufakazi kabi labo ubufakazi, kodwa sebabophile wakubahlukumeza abantu. Kuyindlela nje yokuhlukumeza abantu, yokwenza abantu bathwale nzima, yokwethusela abavikela amalungelo abantu, bethusele nezizwana zeZimbabwe nje jikelele ukuthi zesabe ukunqazi iloshopho, zesabe ukwenza okungazikhulula, zesabe ukuvikela amalungelo azo. Lalaba abavikela amalungelo abanye besabe ukuvikela amalungelo abanye. Umbuso omubi ukholisa nxa kunjalo, ubusa kahle nxa kunjalo.
Sike sabona iphephandaba leHerald libika ukubana bakhona benhlanganiso ezizimeleyo abasebenzelana leMDC abaphandle kwelizwe abalolongwayo belungiselela ukuvukela umbuso. Kukhona yini lawe njengelunga lenhlanganiso ezimeleyo mhlawumbe okwenzakalayo esingakwaziyo njengokutsho kwephephandaba leHerald?
Hayi, kayikho into njengaleyo. Into engaula uhulumende yikuyanga okukhulu lokusweleka kwemisebenzi phakathi kwelizwe. Okungagengula uhulumende yikudula kwezinto ezikwela kuhle namalanga. Nxa ngabe besifuna ukuthi bavikele umbuso lo, nabalwe lokuyanga, balwe lokusweleka kwemisebenzi, balwe le ntengo yezinto ekhwela njalo nje. Yikho lokho kuzagengula uhulumende, hayi abantu abazihambela emgwaqweni kumbe abavikela amalungelo abantu kumbe inhlangano ezizimeleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela amalungelo oluntu. Sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mfakazo muhle. Mina ngu Mike Hobe, we Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuhlangana kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection ngo 8 ntambama. Namhla kuhlelo siqoqa ngomnotho welizwe osugugudeka okumangalisayo. Siyeza ukuthi intengo yamafutha awezimoto isikhuphukile. Ngesikhathi esinengi lokhu kusho ukuthi intengo yezinye impahla la izakhuphuka. Sikhangela ukuxoxa lani izulu kandaba njalo abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo ukuze sizwe okunenge imalana lodaba lusegodweni. Abafisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook, ekhasini lethu LFBOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu weMalawi ubevota namhla kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edalele ephalamende kanye lamakhansila. Abalusekelo olukhulu kulolu khetho bathathu njalo babalisa umongameli Peter Mutharika lomsekeli wakhe uSaulos Chilima, yena osaphuma kubandla leDemocratic Progressive Party Wabumba ela kenya genye, ganye lo mfundisi oso angena kwezo mbusazwe umnumzana Lazarus Chakwera, okhokhela ibandla eliphikisayo eleMalawi Congress Party. UChakwera wanqotshwa ngumthalika kukhetho luka-2014. Uhlangothi olubona ngendaba zesiphepheli kumanyano wamazwe omhlaba olwe-UN Refugee Agency lukhuthaza amazwe angomakhelwane ukuthi amukele isiphepheli zakwele Venezuela ezibalekela impi yomdeni. Ukusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe sokubamba abantu abahlala emadolobheni ngamandla ukuthi basebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Kodwa lokhu lakho kubangela ukonakala kwemvelo njengoba abantu sebegamula izihlahla mahlayana. Abohlangothi lokulondolozwa kwamagusu olwe Forestry Commission bacebisa uZulu ukuba asebenzise ezinye indlela ezifana lesola labo gasi. Kodwa abanengi bathi kabakwenelisi lokhu. Kubika uBathabile Masuku.
Kusukela ngesikhathi amagetsi eqala ukusilela eZimbabwe, abanengi abahlala emadolobheni bahle baqalisa ukuthenga ama-generator loba ama-battery amandla awelanga, ama-solar panels, ukukhanyisa endlini, ama-radio, ama-television, leyinye impahla yendlini. Abanye njalo benelisa ukuthenga amatanka awe-gas efuna njalo eyinye imali yokuyangezelela leyo gas nxa isiphelile. Konke lokhu kulentengo ephezulu engeneliswa ngabanengi abagcina sebesiyatheza inkuni okungavunyelwayo nguhulumende. Abohlangothi lokulondolozwa kwamagusu abeForestry Commission bakhuthaza indlela lezo ezilentengo engeneliswa ngabanengi ngoba besithi ukusebenzisa inkuni kuyingozi yokonakala kwezemvelo. Umnumzana Bekithemba Ngwenya osebenza eForestry Commission ekhangela umguza lebulawayo uthi bakhathazekile ngesimo sokuganyulwa kwezihlahla kubangelwa ukuswelakala kukagetsi.
Siyakhathazeka kakhulu ngosokusenzakala abantu sebegamula izihlahla ngendlela enye ephezulu kakhulu okubangelwa ukuhamba kwamagetsi khonoko kukhona. Thina njengeForest Commission besikhangela ukuthi abantu bemadorobheni nxa kuyukuthi amagesi kumba sebadurela kumba aswelakala sebenzise igas njenge alternative source of energy. Kodwa ke siyananzelela futhi ukuthi ebantwini abaningi igas kabasayenalisi ngentengo esikhona kuze nezinsuku. So uzathola ukuthi abantu abaningi sebephephela ekugamuleni izihlahla.
Uyaqhubeka njalo umnumzana Ngwenya ethi labo abafuna ukugamula izihlahla kumele baze eForest Commission bezodinga imvume yokugamula ngokusemthethweni.
Thina njengeForest Commission silomthetho ke esikhangele ukuthi nxa umuntu umbe uleplazi lakho ufuna ukuyagamula eplazi kuyabe kudinga ukuthi usazise njengeForest Commission. Ngokwenza njalo kuyasiphathisa ke njengenhlanganiso ukuthi sikontrole ukugamula mahlayana.
Isikhulumeli sekampani kagetsi eyezisa umnumzana Fulad Gwasira uthi ngaphandle kokwehla kwesilinganiso samanzi edamu leKariba eleZimbabwe livele lilesikwelede esikhulu kwamanye amazwe asesithi kumele siqale sibhadalwe andubana lithengiselwe amandla kagetsi.
Nzvimbo dzatisingadzimi magetsi dzatinotiwa maessential services dzakafanana nezvipatara dzakafanana nemaairport.
Kule ndawo esingazincitshiyo esizibiza sisithi ngama-essential services ezigoqela isibhedlela kanye lamabhoda, imbangela yelo-shedding le yikuthi izulu alinanga kuhle. Ngakho ke idamu leKaripa lilamanzi amalutshwane osokusenza ukuthi kugaywe amagetsi amalutshwane.
Umnumzana Rodney Jele ongukansila wenkulumane yena ukhuthaze abantu ukuthi babe lezinye indlela zokuthi bazisebenzise nxa ugetsi owezesa engahamba.
Namhlanje bengithindixwayise nge-challenge yokuhamba kwamagetsi izesa. Kulama timetables of course akhona. Sibe kwazi isikhathi zangikhona ukuthi amagetsi ahamba isikhathi bani ku-area yakho, so that at least la ukwanisa ukuthi umbe uyapheka early or alternative looting other means as maybe ukuthenge isola, ama-solar stove, solar geysers or ubasa umlilo. So those are the other measures ongayenza ukuthi at least ukwanisa ukuthi ungabi affected kakhulu ngendaba zamazesa. So we advise kakhulu into ezinjengama solar lights or ama rechargeable lights ukuthi sisebenziseni wona.
Umnumzana Mlungisi Shumba usomabhizimusi othengisa igas uthi kibo kumnandi ngoba ibhizimusi liyahamba, kodwa labo baphakathi kobunzima bokuyithenga ngoba bamele bakhokhe idola leMelika. Unkosikazi Senzo Ncube ongumhlali wakobulawayo ukhala ngokuthi kunzima kibo abalabantwana, njalo lokwesaba izigebengu ngoba sekulithuba elihle ezigebengweni ukuba babahlasele besemnyameni.
Mina ngilokudana kakhulu ngoba kwesinye isikhathi i-timetable leya abayikhiphayo abayilandeli, kusuka kube nzima kithi esingelamagasi esebenzisa umlilo ngoba abantwana sebesidla izinto eziqandayo okungalunganga ngokwesaba izigebengu. Ukuthi uyathi ubhizi phandle upheka, bona bengena betshontsha endlini osokudalela ukuthi sidle izinto eziqandayo.
UZulu ongatholi iholo eliphezulu uthi akula ukuthiwa uyaphumelela kulesi simo esokuhamba kwamagetsi ngoba umthengisi ukhala ngokuqonga kwentengo yokuyawoda impahla ayithengisayo okumenza laye acine ekhweza. UZulu laye uthi akulula ukuthi bathole imali ngoba intengo yempahla lokudla ikhwela nsuku zonke okungaphezu kweholo labo lenzuzo yomsebenzi abayabe bephila ngawo. Okukhulu okukhalelwa ngabaningi ngalezi zikhathi zobunzima wokusilela kwamandla kagetsi yikuthi abekampani kagetsi abezesa kumele belandele i-timetable yabo abayikhiphileyo ukuze labo bahlale bezilungiselele, bahlele ukuthi lapho engekho bathathe manyathelo bani. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leHighlanders liqhubeka lisadalala kumidlalo yePremier Soccer League, nangu selifikise imidlalo eyisishiyagalombili lingazange linqobe. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders libe ngutshikile obhanqale iqembu leRentals ngensonto kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni yokuyimpumela elitshiye lihlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo le miklomelo emihlanu. Ekhuluma lentathela izindaba zemidlalo yokupheleni komdlalo wangensonto, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe yakalayo ingcazelo yokuba kungani abafana bakhe besihluleka ukunqoba loba nje bedlala ibhola elinathisa amanzi. Iqembu leHighlanders libe ngutshikile obhanqa emidlalweni emihlanu lanqotshwa kwemithathu kumidlalo eyithoba minembili yesidlalo lonyaka kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League. Emdlalweni walo wangensonto likhulelele iRentals imini yonke, kodwa lihluleka ukulitshayela emambuleni okuyo imbangela enkulu yokuzithwa lihlezi emsileni wengalane njengoba selihlohle kabili kuphela kumidlalo yeligi, ikanti lona lahlohlwa amagoli ayithoba minembili. Aphezu kwengalane yemiklomelo okuhlezi iqembu leCapes United lona ile miklomelo lithumi lathoba munemunye, njalo elinqobele uMshawana Stars ngeTrigger 2 ngensonto. Endaweni yesibili kule qembu leChicken Inn elile miklomelo elithumi lathoba munembili, njalo elitshayele Chapungu ngeTrigger 1 ngensonto. Iqembu leFC Platinum lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo elithumi lesikhombisa ngemva kokunqoba iqembu leZBC Kariba nge2 kanye, kuthi endaweni yesine kule qembu leChapungu elile miklomelo elithumi lesithupha. Emsileni kuhlezi iqembu leBulawayo Chiefs lona elenelise ukunqoba okwakuqala lonyaka ngemva kokuba litshayele Dynamos nge2 kanye, njalo lile miklomelo emine, kuthi phezu kwalo leqembu leHighlanders lisendaweni yesibili nxa usuka phansi lile miklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leMshawana Stars lona lile miklomelo emihlanu, kuthi iqembu lihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi ngeleyada lile miklomelo yesithupha, njalo elibe ngutshikile obhanqa 1-1 leqembu leNkezi Platinum. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
Kwanele mtwakazo muhle kayihlukane likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.